Zvamurikuzivati yangu vaikurima. Nasi mangwanani vanhu vakungotaiwa Christmas rapera ngatichienda kumunda kwedu vagari uchinyankwaka vabatana pamwe chete vakawanda vakaenda kunorima kuminda dzavo sekuraigwa kwavanga vakaita navamutamba rapo vakapedzisira kuuya kuti aiwa munorima minda dzenyu dziya dziya dzisina nzvimbe munongorima saka vanhu vanga vaenda norima mapurisa ndokubva auya akati aiwa muri kurima pasiri penyu mapinda muprivate property yekambani yemagdom greenfield kwakutotanga kuvatora
mapurisa akuuya kwaaita anga adaidzwa nani
zviri pachena munhu anga agara achingoziva zviri kuitika kuno kuchisumba chekunyankwakwa vekambani yemagdom greenfield vari kunyanya kushandisa zvido zvavo yatingati undue influence pamapurisa mapurisa paanga achitoya kuzotora vanhu ava aitouya ivo mota dzemadefenda dzemapurisa dzavo dzadzitori shoma vaishandisa mota dzekambani kuti vatakure vanhu vachivaendesa kukamba saka vanhu vati aiwa hatibvumi kutakurwa nemota dzekambani sezvo mapurisa achifanira kushanda akazvimirira apa vari kuratidza kuti mapurisa vari kuita basa ravo asi vasiri kuriita nekufunda kwavakariita asi vari kushandiswa nekambani ndo yakutoita sezvinonzi ndiyo iri pamusorosoro zvainofunga kuti hazisi kufamba zvakanaka yotima mapurisa saka mapurisa haasisiri kuteerera vaya vari pamusorosoro pava kungoteerera zvinodiwa nekambani ndo patiri kurambirana navo ipapo saka vanhu vangotorwa zvavo vakaiswa mota dzekambani vakaenda kukamba isusu ndi vatiri kurambirana nazvo izvozvo
asi minda iyoyi iri kurwirwa iyi yanga ichimborimwa nani makore ese
ndo nyaya chaiyo chaiyo iri kunetsa tinofanira kuti vateereri vazive vagari vekuchisumba vagara vachirima minda yavo titori nevabereki vanotanga makore na1901 vanga vachingorima minda iyoyo pakauya adam ma1965 yakauyawo ikarima itori nemigano inotozivikanwa kuti inotangira apa ichiperera apa vanga kuchirima vagari vekuchinyankwakwa uku minda yavagara vachitorimawo zvavo inozivikanwa itori nevabereki vakafa nevakatoenda saka zvinotishamisa kuti kambani inotipa minda dziri kurimwa nevanhu yoti ndo minda dzayo saka tinenge tichirwadzikana kuti mapurisa ari kubva anopinda paya pane dispute rakatogadzwa kare vekabhineti vachitungamirirwa navamutambara vakatoona vakatosvika kutwarwa pasi kuti aiwa panoperera kambani ndepapa panotangira vanhu ndepapa saka pavari kusungirwa apa ndepavo chaipo chaipo titori nemumwe womekuti vanhu vari kuita pakavadzana pakati pekambani nevagari paya panga pambo ada yanga isingapariri panotozivikanwa kuti apa ndepeada asi pavabatwa vachirima ava zviri pachena hapana kana mukara hapana kana kuti conflict iripo zviri pachena kuti vairima minda yavo saka tine tichitoshamiswa
ivo vambosungwa vachichengetedzwa namapurisa vane mhosva dzavapomerwa here kuzoti varegerwe
tatozopindira pavatorwa nemapurisa mapurisa anga achivati maenda kuprivate property more like vaita invasion vapinda mupropety yekambani saka tafonera vamutambara tikatorana isusu vecommiti kusvika tataura nemapurisa svika vazoregedzwa zvavo varegedzwa manje manje vatora kuma3.5 hours vari mumapurisa asi ndingada timuzive kuti isusu sevatungamiriri vecommiti nevatungamiriri vezviri kuitika panyaya dzeminda idzi hatisi kudzokera shure tiri kutoti vabereki vari kuteerera nyaya ine kuti mangwana ngatiende kuminda dziri tingorima nekuti minda yatiri kurima iyi haisi minda yekambani uye takaudzwa pachena nevanomiririra vamugabe vamugabe vakatumira komiti yavo inotungamirwa navamutambava saka vamugabe vanotodawo kuti vagari varime minda dzavo.